inandoni chinobuda kana pakaitwa musangano pakati pesadak neku East African Countries EAC chandinodaro ndechekuti hondo iyi haina kutanga nhasi yeku DRC asi nyika dzese idzi dzaiziva chiri kunetsa dzaiziva chakakonzera kuti kuEastern Congo kuve kune hondo iyo yema M23 vavati vari kusapotwa neRwanda vanozviziva zvese vaizviziva kwemakore nemakore asi ivo hapana chavakamboita kuti vagare pasi kana neRwanda yacho neDRC vaone kuti chiri kunetsa chii
ndoita sendinokudzorerai kumashure zvishoma yakambobva nekupi iyo M23
tatinoziva ndechekuti maM23 rebels zvizvarwa zvemuDRC zviri kuona kuti izvo hazvisi kubatwa zvakanaka muDRC havatorwi sezvizvarwa zveimomo nyangwe zvavo vari zvizvarwa zvemuDRC asi vanoonekwa nehurumende iyoyo sevatorwa saka vanombunikidzwa kodzero dzavo ndosaka vakafunga kutora zvombo kurwisana nehurumende yeDRC nyangwe zvazvo zvichinzi vari kupuhwa rutsigiro neRwanda nezvimwe zvakadaro kosei vana SADC vava vakuda kumiramira nhasi naEAC kana African Union yacho isina kugarisa pasi ivo vacho vari munyaya imomo DRC maM23 rebels neRwanda yacho kuti chii chiri kunetsa vachigadzisa nyaya
asika zviri kuita sokunonzi vari kumhanyamhanya chaizvo kuti vagadzirise nyaya idzi iko zvino
chakuita kuti vamhanye mhanye nhasi ndechekuti kwaane masoja ekusouth africa ari kuurayiwa nevapandukava ndo zvakuita kuti nhasi vachiisa kana musangano wesadak wakatiwa mazuva apfuura ndekuti kune vaurayiwa vesadak sadak yaakudyiwa yaakukundwa ndo paya pava kuti takuda kuti titaurirane neEAC maka muripi nguva yese makore esaya
imo mukurwisana imomu vanhuwo zvavo nje ndivo vanonyanya kusangana nematambudziko vanosara vamire papi
zvinonetsa ndezvekuti vanhu vedu matungamiriri vedu havana hanya nekufa kune vanhu vari vatingati maordinary citizen havana basa nazvo vanhu vakurayiwa thousands and thousands vamwe mamillions hatisina pekugara vakatiza nyika dzavo vakari kupotera kune dzimwe nyika vatungamiriri venyika havana basa nazvo vanenge vachiti ticharwisana chete kusvika umwe ahwina akunda asi pazotanga kuonekwa kuti sadak yaakukundwa masoja ekusouth africa aakuurayiwa ndopava kuti ngatitaurira naye saka ini hapana chandinoona chinobuda apa